manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatori venhau veNewsday vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo muguta reHarare.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzozeya zvinoreva mashoko emudzimai vemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe. Ava vati vamugabe vanofanirwa kudoma munhu achatora basa ravo.
Vanotengesa mumigwagwa vochema-chema nekukwidzwa kwemari dzavanobhadhara kukanzuro yeguta reHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa arova nekusunga vatori venhau vebepa nhau reNewsday avo vanga vari kutora mifananidzo yemapurisa anga achirova mumwe mutyairi wekombi muHarare. Vatori venhau ava vakuvara zvakaipisisa zvichitevera kurohwa uku. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau Obema Naiti, Shepherd Tozvireva, Abigail Matsikidze nemuchairi wavo Rafael Piri vasungwa muHarare nemapurisa ayo asina kufara nebasa ravange vachiita. Kutaura kudai, vamwe vatatu vasunungurwa uye Manaiti achiri muusungwa achipomerwa mhosva yekurova mapurisa. Asi mupepeti webepa nhau reNewsday vaWisdom Mudzungairi vaudza Studio 7 kuti Manaiti ndiye arohwa zvakaipisisa nemapurisa uye mapurisa angati Manaiti abhadhare faindi asi aramba kuita izvi sezvo ari yarohwa nemapurisa. VaMudzungairi vati Manaiti anzi achaenda kudare mangwana. Masangano anomirira vatapi venhau eVoluntary Media Council of Zimbabwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter ashora kuita kwemapurisa. Vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa muVMCZ Muzvare Faith Njovu vati zvinosuwisa kuti apo bumbiro remutemo riri kuti vatapi venhau vashande zvakanaka pasina kushungurudzwa mapurisa ari kurova vatori venhau vachiita basa ravo. Vanjabulo Ncube veZimbabwe National Editors Forum vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti zvinhu zviri kuramba zvichioma munyaya dzekutapwa kwenhau munyika.
Isusu tukumbira mapurisa kuti vavafishise muchero because uita mutapi wenhau hausi mhosva because watarisa ava machanarisi acho ese ari accredited so mhosva yavo ndeyechi.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Byron Mutingwende ashora kuita kwemapurisa achiti kutapa nhau haisi mhosva.
Chekutanga ndechekuti kuva mutapi wenhau haisi mhosva, saka zvatoitwa nemapurisa izvi vachinyatsokuziva kuti vanhu ava vari pabasa vavatora varo vachivashungurudza kutotyora mutemo. Semapurisa ndo vanofanira kudzivirira mutemo but tiri kutoona vari ivo vari kuutyora, saka izvi zvinoshooreka zvikuru kwazvo. Pachava nekurohwa kwakanyanya kwevatapi venhau kana kushungurudzwa kana kunyangarika sezvakaitika kuna vadzamara. Kana unhu hwaitwa nemapurisa nhasi hukasabatwa kana kudziviswa nguva yechiripo.
Mumwe wemutapi wenhau Judith Kajuma ati mapurisa ari kushungurudza veruzhinji uye hapana chakaipa pane zvange zvichiitwa nevatori venhau veNewsday.
Isusu semajournalist zvinotishungurudza because you find it unenge wakutya kuita basa rako.
Mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havana zvavanoziva nekurohwa kwamaNaiti nevamwe vake sezvo vasiriwo vanosunga vanhu. Kushungurudzwa kwevatori venhau veNewsday kwaitika apo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe varamba kumira pamberi pedare reparamende kechina kuti vazotaura kuti chii chiri kuitwa nebazi ravo kuvandudza mitemo yezvekutapwa kwenhau pamwe nekuti vatori venhau vashande pasina kushungurudzwa. VaMushowe vaonekwa vari kumusangano weZANU PF kumuzinda webato iri uko mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe vange vachitaura pamusoro pemakakatano ari mubato ravo. Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa mumisa Zimbabwe vatavani mwoyo vati VaMushowe igurukota risina hanya nebasa raro.
Tatawa na mkana wakuti paramendi iwa vunze kuti position hurumende ndeipi kasi iwa watu rati za shakare kutike China waramba wachingo batikana tinodaira kuti paramendi ine shigasha inoita kana parati za kubatikana kwa kadai tino imbira utishasha nisa shika isosho
nengoze paramendi kubakuba atorinopikisare MDCT zilu na kutuwa mshuwe varangwe asasaji garowe komite jokubutiswa kumashuwe kwa William J. Wawanoti apana chikonzero chekuranga wa mshuwe sejo wawa uza kuti vange vaka batikana nasi. Ndaka mira Studio 7 Mwarare, ndini Ivan Chifera.
Makanzura echitungwiza makumi maviri nevashanu vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vatanga nhasi kumiswa pamberi pedare rakagadzwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia Kasukuere kuti rinzwe nyaya dzavari kupomerwa. Dare iri rinotarisirwa kupeta basa raro musi wa 29 Gunyana. Makanzura aya kusanganisira meya wechitungwiza vaphilipi Mutoti vari kupomerwa mhosva yekusashandisa mari yekanzuro nemazvo uyewo kuzvipa nzvimbo dzekuvakira dzimba dzinokosha mamiriyoni manomwe emadhora zviri kunze kwemutemo. Zvichitevera kumiswa kwemakanzuro aya basa, vakasukwere vakadoma komisheni ine vanhu vatatu inotungamirwa navamadzudzo pawadyira kuti ifanofambisa basa mukanzuro iyi. Asi vagari vari kunyunyuta kuti havana zvikuru zvavari kuona zviri kuitwa nekomisheni yavamadzudzo iyi sezvo zvinhu zviri kutoenderera mberi zvichiondomoka mukanzuro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust vamavilas Kumalo avanoti havafunge kuti makanzura aya anotongwa zvakajeka sezvo dare iri rakaumbwa navakasukuwere vanove zvakare ivo mumhangari munyaya iyi.
Tinoona izvi sedambe hazvisi pakubuda patena kana kubuda pachokwadi nokuti mutemo unotaura zviri patena kuti izvi zvaifanira kunge zvakaitwa mazuva anokwana kuita iwo makumi mana nemashanu asi hazvina kunge zvaitwa nguva iyoyo isati yasvika saka tiringoona chete sedambe rekutora nguva yevagari nemastakeholders mamwe pasina tiri kunyatsoitwa tiri kubuda patena.
Asika imiwo sevagari manga muchichema kuti hapana zviri kuitwa zvinoratidza kuti nyaya yevakamiswa basa vaichapera riini harisiro danho here rekuti nyaya inge ichigadziriswa?
Danho iri hongu ndiro asi chinito chedu chikuru chiri pakuti danho iri ranonoka kuipa. Tiri kuona kunge mukana wevagari vemuchitungwiza wokumiririrwa nevanhu vavakasarudza uri kuramba uchiirodhiwa uchidzorerwa sure uchidzorerwa sure kunova kubirwa kwenguva nemikana kwevagari vemuchitungwiza.
Asi munoona here imi makanzura aya achiwana kunzwikwa kwenyaya dzavo kwakasununguka kana kuti kune jekerere?
Hationi paine mukana wakadaro nekuti kubvira pakaitwa bill iri muparlamenti relocal government laws amendment bill takatanga nyuto dzedu nekuratidzira tichiburitsa pfungwa dzedu batere kuti mapointirwo anoitwa tribunal iyi tinoona zvii nechekuita naminista mukati zvakare minista ariye zvakare anenge achiri nyuta nemashandiro anenge achiita makanselas saka izvi zvinotipa situesheni yekuti minista ndiye mupurisa minista ndiye zvakare mutongi wevanenge vatinzi vatadza saka hationi danho iri richiita kuti makanselas emuchitungwiza vanyatsotongwa zviri pajekerere vanyatsotongwa zvakajeka.
Avanga vari vamavelas Kumalo vanovesa chigaro vechitungwiza Residence Trust vari parunare neStudio 7 vari kwaMutare.
Vashandi vehurumende vakawanda vari kumasvingo vanoti vachafa vasina dzimba mumaguta sezvo chirongwa chakaumbwa chekuti vakwanise kuwana dzimba dzavo chava kuda mari yakawandisa chose kudarika yavakanga vabvumirana nehurumende. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Hurumende yakabudisa mashoko svondo rapera kuti vadzidzisi vanofanira kubhadhara mari inosvikazana nemakumi mashanu emadhora pamwedzi wega wega pasi pechirongwa checivil service housing scheme icho chavange vakavimbiswa kuti vachabhadhara makumi mashanu emadhora pamwedzi kuita kuti vawane dzimba. Vashandi ava kunyanya vadzidzisi vanoti mari yakawandisa sezvo vachitambira mari inopfuura zvishoma mazana matatu emadhora pamwedzi izvo zviri kuvasiya vasina mari yekuraramisa mhuri dzavo. Mumwe mushandi wehurumende mumasvingo vaArnold Gondi vanoti mari iyi ichabatirwa kumabhango kwavo zvekuti vanosara vachinonga sose nemuromo.
Kachamadza ndechekuti hurumende yava kulonja chiprogiramu iyi panguva yekuti tatarisa nemaelections ende vakuti titibhadhire ma150 isu mari yatinokora itombokwani kuti tikabvisa 150 tine vana vanoenda kuchikoro tinovabereki vanoda kuchengetwa kunyange chikafu chedu chaicho chaicho mari tinosara ne150 nokuti totambira $300 saka mari iyoyo haizokwani kuti tikwanise kurarama.
Vamwe vanoti hurumende yeZANUPF inoda kuvatorera mari yavo kuti igokwanisa kuishandisa mukukwezva rutsigiro pasarudzo dzegore rinouya sezvo vashandi zviuru 45 vakanyoresa pasi pechirongwa ichi. Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvovo vanoti hurumende inozivikanwa zvikuru nekushandisa mari dzevanhu nenzira isiri iyo.
Zviri pachena kuti iyi mari 150 varayiridza vakwanisa kuti vaiwane. Uyezve zviri pachena kuti hurumende yangotaura kuti 150 pasina nhaurirano. Saka isi tinoona sekuti imari iri kureiziwa yekuti iende kumaelection. Hationi sekuti imari inoda kuti ibatsire varayiridzi. Saka varayiridzi vese vakawanda zvikuru sei kumatimana ese enyika yemuZimbabwe vePTZ vakatiudza kuti havakwanisi kunge vachibhadhara mari dzakaita ma150 and vari kuona kuti skimu iyi yava elitist yasiyana nemafungiro atakatanga tachifunga kuti murayiridzi ungazowanawo imba. Iyi yatova skimu yevavo vagara vana mari muZimbabwe.
Vazvovo vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo dzichabuda muurongwa uhwu nekuti zvava kuitwa nehurumende handizvo zvavakawirirana. Munyori webazi rezvematunhu nekuvakwa kwedzimba munyika vaGeorge Mlilo vakaudza vatori venhau kuti vakatopedzerana nevakuru vevashandi vehurumende vachiti chirongwa ichi chiri kutanga gore rinouya asi vashandi ava vanoti havana kutenderana pamari iyi vachiti yakawandisa. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake anoti vachafa vari maroja nekuti chirongwa ichi chiri kudhura zvakanyanyisa.
Izvi zvinhu zvakatiomera sevashandi vehurumende nekuti mari yacho inotoya yakabatwa kare. Tosarawo ne150 isu sematicha tinotambira 300 apa tinamwe maloni atinenge takatora saka mari yacho haitozotikwaniri.
Asi mutevedzeri wasachigaro weApex vanodishias Zunde vanoti vakaita musangano navamulilo vakawirana kuti paitwe hurukuro pamusoro pemari dzakange dzatarwa nehurumende sezvo mari iyi yakawandira kuvashandi. VaZunde vanoti vakatadza kuwirana pamari inobatirwa vashandi chirongwa ichi hachienderere mberi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kuramwa mabasa nyika yose muVenezuela kwapinda muzuva repiri nhasi apo kuratidzira mumigwagwa kwasiya vanhu vatatu vafa muhondo yekuramba utongi wehurumende yava Nicolas Maduro iyo inoti zvinhu zvose zvinofanira kuve pasi payo. Vachuchisi vehurumende vanoti murume mumwe chete apfuurwa kumawirira kweVenezuela kuchitiwo mukomana ane makore 14 akaurayiwa mukurwisana kwaitika muguta guru reCaracas.
China yasunungura zvizvarwa zveJapan zvina pane zvitanhatu zvanga zviri muusungwa kubva muna kurume. Munyori mukuru wedare remakurukota muJapan vaYoshihide Suga vazivisa izvi nhasi asi havana kutsanangura zvizere kuti varume ava vakasunungurwa riini vachitaurawo zvakare nezvizvarwa zviviri zvichiri muusungwa. Vati varume vana ava vadzokera kuJapan.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanova munyori mukuru wesangano remadzimai reWomen's League vakurudzira murume wavo uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vadome munhu achatora chigaro chavo sezvinoitika kune dzimwe nyika. Amai Mugabe vataura mashoko aya pamusangano wemadzimai weNational Assembly pamuzinda webato iri muHarare nasi. Vapawo semuenzaniso vaNelson Mandela avo vati vakadoma vaThabo Mbeki. Amai Mugabe vati hapana chakaipa kuti vaMugabe vadome achavatsiva, vachiti izve zvinobatsira kuti vanhu vemubato vatsigire munhu wacho kwete kuramba vachinetsana.
Bumbiro remitemo rezano PF parizvino rinoti mutungamiri webato anosarudzwa paCongress inoitwa kwapera makore mashanu. Congress iyi yakapedzisira kuitwa muna 2014 uye inotevera ichaitwa muna 2019. Mutungamiri webato akafa zvinoreva kuti panoitwa Congress yechimbi chimbi. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti dzinoshamiswa nemashoko aya, sezvo bato rezano PF rakatoita chisungwa chekuti vaMugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa ndo vachatungamira bato iri musarudzo dzegore rinouya.
VaMugabe vagarawo vachiramba kuti ivo mbune vane chekuita nekuti ndiani achatora chigaro chavo. Nedzimwe nguva vanoti pavanhu vari mubato ravo hapana angakwanise kutora chigaro ichi. Gurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko vachinga Dube vakataura mashoko ekuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva aya mwedzi wapera, asi vakazodaidzwa kuhofisi yavaMugabe vakaudzwa kuti vainge vopinda nemwenje mudziva. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mutedzeri wemunyori anoona nezvemitemo muZANU PF vaMunyaradzi Paul Mangwana uye mutauri webato reMDCT vaObed Gutu totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Kubira redu romutemo reZANU PF rakajeka zvikuru, rinotaura iro kuti pamakore 5 ega-ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndo panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavhaisi ake. Saka asi kana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiva president anenge varegedza basa. Paspecial congress ipapo, anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndini ndoda kuita president. Osarudzwa navanhu paspecial congress, owana majority yamaprovinces anomuti uyu toda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate, oya paspecial congress ozovoterwa.
Vagutu, zvakajeka here sezviri kutaurwa navaMangwana, nekuti vamwe vanenge vanoti vaMugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiro remutemo webato racho.
Unoziva zvezano PF blessing ka kungotaura pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa naComrade Mangwana, asi mukuita handizvoba. Sose tinoziva ka kuti ZANU PF ndivaMugabe, vaMugabe ndio ZANU. Yavanoti one center of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vaMugabe, ndo vanosarudza, ndo vanoita zvose. Saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo, handizvoba. Sose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vaMugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano. Kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena, asi kurya zvokuti vanoziva kuti mukuru uya ukatarisa iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu vanoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Tisera kadhi Mangwana havangakomeri ZANU PF vasinambopinda mubato medu. Isusu from 1963.
Aiwa blessing ndopanga ndini ndine flow
asi blessing wanga fariwa.
Blessing ndiye moderator, blessing asanda pedza kubwerekata kaini.
All right, chikoti gaga chidwe vaguti.
ZANU handisanda mboipinda kusvika ndipinde mugova mangu, handipe ndakapinda muzano. Ndipinde muzano kana chitsanga changu chaizvo hachisi kupinda muzano. Ndoda kuti vatereri vanzwisise ipapo. Saka ndo ndazada dangu tsanangura nekuti ZANU PF it's a one man band. It's a fully fledged dictatorship.
Alright, va Mangwana taura itinzwi.
Nasi newspaper riri kutaura iro kuti vatsvangirai vati kana tafusarudza masenata ndovega vane right yokusarudza munhu kuinda kusenate. The father of democracy called tsvangirai anoda kusarudza iye masenata on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo.
Vagutu.
Zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita reNews Day, handizvoba.
Ndodzoka kwamuri vaMangwana, tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vaMugabe vadome munhu anozovatsiva. ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemeri zvinofamba sei? Vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu?
Vapresident wedu vakagara vachitaura over and over again kuti iva havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodongwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe, anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi, asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira ZANU PF anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu.
Vaaguta
kana vaakuti vamugabe nga vachidoma success, zvaakutoreva kuti vaakutoti pati iyi yaayo kumba kwavozvo, inototi munhu anoti ini ndichada kusucceedwa naningi.
Mutauriri webato rinopikisa remdct vaobert gutu, mazwawo zvakare kubva mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato rezanu pf vamunyaradzi Paul Mangwana. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Vanotengesa zvinhu mumigwagwa vanoti havasi kufara nezvakaitwa nekanzuro yeHarare iyo yakakwidza mitero inobhadharwa nevatengesi ava vanenge vachida kutengesa zvinhu zvavo muguta nemusi wemugovera nesvondo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Kanzuro yakakwidza mutero wekuti munhu atengese mukupera kwesvondo kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi maviri nemashanu kusvika pamadhora matatu pazuva. Vatengesi vanoti mari yakawanda zvikuru sezvo vachiwana mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe wevatengesi, amai Emily Jonasi, vati kushomeka kwemari munyika kuri kuderedzawo bhizimusi ravo. Amai Jonasi vanoti nekuda kwekuti havana mishina yekuti vanhu vatenge nemakadze mumabhanga, havana mari yakawanda yavari kuwana sezvo vanhu vari kushaya mari yemusvo.
Ini nhangu kutaura chokwadi, inini yakandiwanisa because my sales are just here, which I have to talk about the man. So I know that I can talk to because the man who is my banger, that's the one. She recorded this over to an echo case, Marbutanga and my Skype. This is my Skype machine. And when I know Skype, I know by table, but if I want to switch Tenga, I want to because I'm not Skype. I'll put my room card. So at the end of the day, comes the richer and that's the dollars. Named I told her because I'm not Skype machine and it's consulting.
Izvi zvatsigirwa namai Rabeka Chivi, avo vati vanga vachitotatarika kubhadhara mutero usati wakwidzwa. Amai Chivi vatiwo kuti vatengese zvinhu zvavo neiko keshi vari kubatirwa mutero kuzobudisa mari iyi, izvo zvinovaremera.
Savatengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhare dhora 25 iri kutinetsa kuti tiiwane, nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira watengesa kana chirwani kana kutaurire 50 cents chaivo. Saka yakatiomera taitochema kudai zvaibvira watodzikisa kuti ndakana pa50 cents, nekuti vazhinji vari kuya vachiti nemaswiping machine yetuti hatina. Ko eco cash munotambira here? Eco cash yacho iri kutiremera kuti tikaitambira eco cash yacho kwaunozoti unoiwana vanobva vatonda 30% kuti uwane eco cash yacho. Saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya.
Mumwe mutengesi vaJohn Piri vati chinovarwadza kubvisa mari kukanzuro yavasingaoni kuti inoshandei. Vapiri vati vari kungobvisa mari asi nzvimbo dzavanoshandira dzisingagadziriswe.
Mari iyoyo haina kushata kana kanzuro ichitora mari iyoyo ichigadzirira mashedzi ekuti tinge tichitengesera pamvuri pakanaka, yechiunzirowo mvurawo, yechiugadzirirawo maclockroom ekuchengetera staff yedu ichapedza kutengesawo manheru. Mari iyoyo inenge isina kushata, asi zvinozongoshata pakuti mari iyoyo yongotorwa semadhora 25 anga achingotorwa, hatina kuona development chayakashanda mari yacho, yodambudziko ratingangochema naro panyaya yemari.
Vanotungamirira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSame Wadzai vati kunhengo dzavo mari yemadhora matatu pazuva iyi yakawandisa.
$3 imari yakawandisa zvisingaiti pazuva, even iyo 125 yacho yakazokwidzwa kubva kusvika $300 $3 yanga yakatowandisa still. Tanga titori nemaconsultations atanga chiita neinformal sector committee yepasi toFarare, patanga chiwadza kuti no mari iyo yakatowandisa because mukatarisa infrastructure iripo kana kuti zvishandiso zviripo hazvienderani nemari iyoyo.
Vawadzai vati sangano ravo riri mubishi kutaura nemagweta kuti vangaendesa kanzuro kumatare here. Asi meya weguta de Harare va Bernard Manyenyeni vati mari yakawedzerwa nekuti guta rofanirwa kuita mari kuti risimukire. Vamanyenyeni vati nekuda kwekuti vatengesi vemumigwagwa ava vari kutengesera panzvimbo dzaisabvumidzwa munguva yapera panga pasati paiswa zvivakwa, vakati izvi zvichachinja nekuwana kwekanzuru mari. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kuhoma kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuwanda kwevatengesi vemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muAmerica vanoti hurumende inofanira kudzivirira mhirizhonga munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Tungamiri Nkomo anotipanya inotevera.
Vachitaura pakupedza zvidzidzo zvavo zveutungamiri hwejekerere pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kuWilliam and Mary College neZuro, vanorwira kodzero dzevanhu vadzikamaibere vakayambira komisheni inoona nezvekuyananisa vanhu nekupodza mavanga kuti ishande nesimba idzivirire mhirizhonga. Vabere vakakurudzirawo vemasangano akazvimirira oga neveruzhinji kuti vashande pamwe chete pakukurudzira runyararo nekugarisana pamberi pesarudzo.
Chirongwa cheNational Peace and Reconciliation Commission ringori bande rimwe chete ratinokwanisa kuita kuti timise nyaya iyi, asi kune zvakawanda zvatinokurudzirwa kuti tinge tichiita munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vangave vemaNGO, vangave vemachechi, vangave vatapi venhau, vangave vashandi vehurumende.
Vabere vakaudzawo vamwe vavo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vavakanga vachidzidza navo kuWilliam and Mary kuti remangwana reZimbabwe harina kujeka zvachose. Naizvozvo vanoti zvikuru sei vechidiki vanofanirwa kubatana pakutsvaga mazano ekuburisa nyika mumadhaka airi.
Hakuna munhu anonzi iye anyanya kuita mudiki. Munhu wese zvakakosha kuti pfungwa dzake dziiswe mupoto yekubika runyararo kana kubika upfumi wenyika.
Vachitaurawo pagungano rimwe chete, kanzura veguta remasvingo uye vari veMDCT vaGodfrey Kurauone vakakurudzirawo vechidiki muZimbabwe kuti vasiyane netsika yemhirizhonga.
Kune vechidiki ndinoti ngatisiyei violence, ngatirege kushandisa dai mapato vachiita kuti isu vechidiki tiite violence. Ndinovaziviswa kuti mukana tinawo wekuti tigonewo kupinza muzvinzvimbo zvokutungamirira. Ngatitore mukana wa2018 kupinda muzvigaro zvokutungamirira.
Vaviri ava vanoti zvakawanda zvavakadzidza pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, izvo zvichavabatsira pakuita basa ravo nemazvo kana vadzokera kuZimbabwe nemusi wechina svondo rinotevera. Chirongwa ichi chava kusvika kwamvura yacheka makumbo, uye vechidiki vekuZimbabwe vese makumi matanhatu vachasangana nevamwe vavo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana muWashington DC mukupera kwesvondo, vachipana mazano ekupedzisira vasati vadzokera kunyika dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tungamiri Nkomo.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanotengesera mumigwagwa, pamwe nemashoko aamai Grace Mugabe ekuti vaMugabe vadome munhu achatora basa ravo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Vatori venhau veNewsday vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo muguta reHarare.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoziya zvinoreva mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, avati vaMugabe vanofanirwa kudoma munhu achatora basa ravo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kustudio 7, ngolwesine mhla ka 27 Julikazi 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungami linko ma
endabeni zethu lamhlanje
itatheli zindaba ngabantu abenza imisebenzi yabo asiwo abantu ukuthi singathina balamacala kumbe bayaphambanisa ngabantu nje labaenzela umsebenzi wabo. Siyajame kakhulu ukuthi ngesikhathi siyakiso njengoba sibona udlakelelo lwenzakalayo elizweni le ntatheli zindaba lazo kunganise zifuna ukubana zikhuhlumezeke zihlukumeze zihlutshwe ke ngenxa yomsebenzi wabo abawenzayo omuhle kangaka.
Kubotshwa iintatheli zindaba zephephandaba leNewsday ezine njalo zibhaxabulwe kabuhlungu ngamapolisa ziqhuba umsebenzi wazo eHarare.
Ye iqiniso elingahlukumeziyeyo ukuthi uyakwaza kutshoyo njalo lezi zathu and nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicaba ngokuthi yenomgabe kakwazi yinto esiphekiwe yavuthu.
Umkamongameli Grace Mgabe uthi umkakhe sekumele aqambe ozamelama ukuze uphele ukudonselana ebandleni leZANU-PF.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isimanyane lezakhamizi zemakhokhoba ekusunguleni uhlelo lomsebenzi wokwenza leli lokitshi lihlanzeke phansi kwendikimba ethi makhokhoba hashtag asifuni ngcekeza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Kubotshwe iintatheli zindaba zephephandaba leNewsday ezine lamhlanje njalo zabhaxabulwa kabuhlungu ngamapolisa ziqhuba umsebenzi wazo eHarare. Abane laba baphinde bakhululwa ngemva kokubuzisiswa okwesikhathi eside ngamapolisa enkambeni yeHarare Central Police Station. Kuviga uMeviskama.
Ukubotshwa kuka Obey Manaiti, uAbigail Matikidze othatha imifanekiso, uShepherd Tozwireva kanye lobetshayela imota uRafael Phiri kusole kakhulu ngabenhlanganiso yentatheli zindaba ezimbalwa okugoqela eye Young Journalist Association yoja esanda kubunjwa. Okhangelelwe ukuba ngumgcini sihlalo weyoja umnumzana Mlondolozi Ndlovu uveze ukukhathazeka kwakhe ngalesi sehlakalo.
Itatheli zindaba ngabantu abenza imisebenzi yabo asiwo abantu ukuthi singathina balamacala kumbe bayaphambanisa ngabantu nje labaenzela umsebenzi wabo. Siyajame kakhulu ukuthi ngesikhathi siyakiso njengoba sibona udlakelelo lwenzakalayo elizweni le ntatheli zindaba lazo kunganise zifuna ukubana zikhuhlumezeke zihlukumeze zihlutshwe ke ngenxa yomsebenzi wabo abawenzayo omuhle kangaka.
UManaiti omunye wababotshiweyo nguye okhangelelwe ukuthatha isikhundla zokuba ngumgcini sihlalo wale nhlanganiso. Ubikwa echayo kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa asebenza nsitha lapho yena labanye bakhe bezama ukuthatha imifanekiso yamapholisa ehlupha nalozulu kuphoselwa insimbi ezisetshenziswa ukumisa imota edolobheni ama-spikes okuyinto esolwe kakhulu nguNdlovu.
Thina ngendlela esizwe ngayo namhlanje mini kuthiwa amajahala abezama ukuthi athathe impikisha yamapholisa kade ejika ke abathe ngama-spike izimbi phela lezi ezivimbela umuntu ubana zingahambi. Kuthiwa abantu members of the public kuthiwa bebesesala ubana lokhu kwenzakale kodwa uManaiti labanye kade belabo besefuna ubana bethathe phela impikisha njengentatha ezindaba bebhale phela ngalolu daba kodwa basebesuka nje basebehlukumezwa basebetshaywa basesuka babusha.
Imbiko esisanda kuyamukela iveza ukuba abane laba bagcine sebekhululwe bonke. Abane laba bamelwa ngumnumzana Ngonizashe Ngodza osebenza phansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umkamongameli welizwe uGrace Mgabe uthi umkakhe sekumele aqambe ozamelama ukuze kuphele ukudonselana amandla ebandleni leZANU-PF. ekhuluma emhlanganweni wogatsha lwabesifazane iWomen's League lamhlanje eHarare, unkosikazi Mgabe uthe uhleze etshela umkakhe ukuthi kumele akhethe ozamelama, kodwa yena esithi kafuni ukukhethela uZulu umkhokheli. Uqhubeke esithi kumele amalunga ebandla ahloniphe abadala bengabi bebanga isikhundla sikamongameli. Umgabe yena obekhona emhlanganweni lo kazange yakhulume, kodwa amalunga ebandla aqakeze achaya umpululu. Phambilini kwalomhlangano umgabe utshele omunye njalo umhlangano ukuthi umangaliswa inkokheli yebutho layo esingene embangweni wesikhundla, isithi achiye isikhundla, wabuza esithi ngichiyele bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ye iqiniso elingahlukumeziyeyo ukuthi uyakwazi kutshoyo njalo lezi zatho. And nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabanga ukuthi yena umgabe kakwazi, yinto esiphekiwe yavuthu.
Ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama umongameli?
Ukhona, hayi ukanti uthi alala icebo, ulala icebo. Umgabe ukusebenza kwakhe ngumuntu osebenza njenge, uyabona ukusebenza kwezigebengu imafia. Akalwenza ulutho engazange walupheka, walucubungula, walubona ukuthi luzasebenza kanjani. Njalo bona ababaphikisanayo ama-factions abangaphansi kwakhe, nxa bexabana behlukumezana behlokozana naye, yena uyabe ekwazi ukuthi kwenzakalani. Abantu nje abangakubona bawukhangele lapha ukuthi yena ngokwakhe sesifikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela.
Kodwa asiko kudala esike sezwa yena sithi kubandla lezana uPF okwakathesi akula ongamelama omele amelame. Kungase kuguqukene.
Zinenge izinto babuGandhi sokulutshelwe la. Sokuluthelwe umzimba uyala njalo lomsebenzi wona lo abhekane lawo lo khetho lololuzayo asiyo into yabantu asebeluphele asebadala. So mdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo, usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo. Ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini naye ekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakala.
Hayi kokade sengiqonda khona ukuthi ngubuze ukuthi kanti vele kungani engamdonselanga insitha batshelana bobabili.
Hayi lokhu anabe kuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile. Bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane ezinjengokuthi ipolisi enjengalana, umthetho njengalana. Ato kwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili esithi ubaba sokumele asukume kuhlala omunye. Hayi yasiphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
Hello ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isibambane lezakhamizi zeMakhokoba ekusunguleni uhlelo lomsebenzi wokwenza leli lokishi lihlanzeke. Phansi kwendikimba ethi Makhokoba hashtag asifuni ngcekeza emizameni yokuqeda ubutshapha lengcekeza ekuleli lokitshi. Kuvika unompumelelo moyo.
Ilokitshi leMakhokoba koBulawayo libikwa kuyilo lodwa elingcole kakhulu uma kuqathaniswa lamanye, ngoba izakhamizi zilahla izibi mahlayana osekuchiye ikhansili lenhlanganiso ye-EMA idideke ingqondo. Lamhlanje inkokheli zabahlali beMakhokoba, ikhansili kunye lenhloko zezikolo ezilithumi ezisemakhokoba bahlangene koBulawayo bebonisana ngokuqeda loludubo. Umnumzana Nkanyiso Ndlovu obona ngokuhlanzeka kwedolobho ekhansilini uthe uhlelo lolu baluqhuba ngaphansi kwendikimba ethi Makhokoba hashtag asifuni ngcekeza, ngoba kulilokishi elilembali enhle ngakho kumele lihlale lihlanzekile ukuze labazobuka idolobho bengabinyelelwa izibi.
Sesizamile ukuthi sikubumbe silapho ukubana sizokulungisa kube yinto yethu. Sifisa ukubana sibe nomkhankaso njengeMakhokoba okuthi Great Makhokoba asifuni ngegezi. Grace Makokova asifuni ngegezi. Yumkhankaso esifisa ukubana sibe nawo. Kusukela namuhla kusiya phambili. IMakokova ikhiphe abantu abalodumo.
Kusasa bakhangelelwe ukuba nomhlangano omkhulu eStanley Square lapho abazahlangana lezakhamizi zonke baqale uhlelo lokuhlanzeka.
Kutshengisa iResidence Association Committees ukuthi there are other alternatives esingazenza eMakokova. Imbangela ukuthi iMakokova ingcole kakhulu. So it is provide indlela esingabalekela ngazo ubuchapha eMakokova. Yikho sihambe eDavis Granite futhi siyebona icomposting. Nxa linanzelele you can do composting endaweni encane. Ekuseni nxa belaleli bake bakhuluma ukuthi amayard emakhokhova mancane. But ngecomposting uyenelisa ukuthi ngeyard yona leyo encane uyenze something, akudingakali ukuthi utshone ugebha.
Ingcebo welunga leBulawayo Residence Association unkosikazi Roda Dlamini uthe ubuchapha obusemakhokhova buyayanyisa.
Hayi, ubuchapha obusemakhokhova mntanami bunenga kakhulu. Abantu angikwazi ukuthi singenze njani ukuthi abantu bake kwazi nambonangani abantu bangange babanjwe kufa kumuntu wokuthi abakhangele ngama-435 labo bantu babanjwe bayifayinda.
Umgcini sihlalo weProgressive Residence Association umnumzana Raymond Gombeza uvumelane lo Dlamini.
Luhle kakhulu. Ngibona abantu kusasa bazaluthakazela. Kujonge ukuthi sigcine umuzwe emakhokhova uhlanzekile.
Omunye wabaphathi bezikolo, unkosikazi Agnes Shoshore, uthe loluhle ngoba abafundi labo bazaphatheka kulethe ukuhlanzeka kunye lokudala imisebenzi kulabo abazadobha izibi.
Besides that, ukuba involved konoko okakhulu abangasebenziyo besiba involved becollecta ama-empty tins, ama-empty bottles kuzabenza babe involved bengasayenzi other mischiefs.
Ngemva komhlangano lezakhamizi, ikhansili iye kwinkampani yeDavis Granite babona izivande zezisebenzi etrega okuphekwa kutsha amaphepha eplastic lemavinkilini ezizwe zonke mall okulahlwa izibi beboniswa ukuba izibi ziphathwa njani zingumquba, zingagaywa kutsha, zibumba impahla ezehlukene lokuthi izibi zilahlwa njani. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kulife Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngonkosikazi Grace Mugabe othi umongameli Robert Mugabe sekumele akhethe umuntu ozathatha isikhundla sakhe.
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ivuyo lebutho lakwele Iraq ele-16th Division elafundiswa ezebutho ngelemelika libikwa libulele izibotshwa zebutho ezimbalwa empini yokuthatha idolobho leMosul kuqembu lamalwe cacha awe-ISIS. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ebonayo ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu ikhuthaza le Melika ukuthi licubungule lolu daba.
Amalunga etale lePhalamende lakhonapha eMelika asevumelene ukuthi kumele kuphunywe lomthetho ozakwandulela ukuqiniswa kwezijeziso zenotho ezetheswa eleRussia, ele-Iran, lele-North Korea.
Abaphila
Abanye babasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship bathi uhulumende kumele angenele ngamandla enqabele udlakela kukhetho oluzayo. Ekhuluma emkhosini wokugqiba izifundo zobukhokheli phansi kwalolu hlelo ekolishini leWilliam and Mary College izolo olwela amalungelo oluntu umnumzana zikaMayibere, uthe kulesidingo sokuthi ikomishini ekhangelane lokukhomisana umlotha iqhube inhlelo eziza kwenza kungabi lodlakela kukhetho lomnyaka ozayo. Ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo baphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lokukhuthaza ukuthula.
Chirongwa cheNational Peace and Reconciliation Commission ringori bande erimwechete ratinokwanisa kuita kuti timise nyaya iyi.
Uhlelo lwePeace and Reconciliation Commission ngenye yendlela esingayisebenzisa ukulwisana nalodlakela, kodwa kunengi esingakwenza endaweni ezijiyeneyo, kungaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto, intatheli kumbe izisebenzi zikahulumende. Asisebenzeni sonkeni.
Ubere lo mnumzana Godfrey Kurawone ngabanye babasakhulayo abangamachumi amabili lanhlanu abagqibe izifundo zabo eWilliam and Mary College izolo. Ukurawone yena ngukansila webandla leMDCT esigabeni seMasingo. Ekhuluma emkhosini munye, ukurawone uthe abasakhulayo kumele bakhokhele emizameni yokwenqabela udlakela ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ukutshaya abantu ngesikhathi sokhetho.
Ngathi siyeyi violence, ngathi kushandiswa dele maphatho bashiyita kuthi isiwe chidiki chide violence.
Asitshiyaneni lodlakela, asitshiyaneni lokusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe njengabasakhulayo ukwenza udlakela. Amathuba silawo lathi awokuncinti sakukhetho singene ezikhundleni eziphezulu.
Abasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship bangamachumi ayisithupha njalo nxa behlangana labanye ontanga abavela emazweni aseAfrika achiyeneyo bangena kunkulungwane eyodwa. Baza kuthi kwaqa eWashington DC ngempela viki sebevela emakolishini eMelika achiyeneyo ekade befunda kuwo sebezogqiba lolu hlelo njalo baphindela emakhaya ngolwesine oluzayo.
Abaphila ngokuthengisa bakhonona ngenyathelo likamunicipala lokukhweza inhlawulo yokuqhuba umsebenzi ngempela viki isuka ku-$1.25 isiya kumadola amathathu i-$3 ngelanga, besithi kuza kuba nzima kibo ukuthi benelise ukuyihlawula ile imali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaphila ngokuthengisa laba baveze ungajabuli wabo ngenyathelo likamunicipala leli, bekhala ngokuthi kunje bayehluleka ukuhlawula ekhona manje ngenxa yokuswelakala kwemali bebalutshwana abathengi. Omunye wabaphila ngokuthengisa eHarare umnumzana Mhlanga uthi alimthabisi leli nyathelo likamunicipala.
Njengomuntu ophila ngokuthengisa, into le ngibona inzima kakhulu ngoba imali ingasikhangela imali sibili kayitholakali kulesizwe. Yahluphi imali yoni i-$1.25 inzima ukuyikhipha, ukuthi uyitholi $1.25 ibinzima sibili ukuthi uyitholi uyikhiphe imali yona leyo, ukuthi la uthole imali yokudla ngemuza bekunzima sibili ngoba nxa siyihlanganisa imali leyo ngenyanga kuyabe kuyimali eningi kakhulu ubana umuntu ungakwanisa ukubhatala irenti la endlini, kodwa nxa bezesithi kuyi-$3 kunzima lokho.
Umhlanga uthi ubengalikhangelele leli nyathelo lokukhweza imbadalo.
Bendisa ukuthi ngabe behlise imali yakhona ngoba izinto zinzima lapha elizwe, akulanto elula lapha ezimali kunzima. Ngabe kuthiwa behlisa sibili ukufikisa ku-$0.50 imali ukwanisa ukuyeniliswa ngumuntu wonke, ngoba imali sibe yokuthi ukuthola imali yokuwoda kunzima, i-profit sibe ukuthi uyithole kunzima. So bekumele behlise imali yabo yabo ukuvuka nje ukuthi angingihlali ngingahlala ukuthi abantwana bayavana endlala.
Kodwa umanispala uthi akwenzayo akukutsha uvele edinga imali kanzima kungamangalisi ukuhlawulisa abaqhuba imisebenzi yebhizimusi eHarare. Umeya weHarare uCouncillor Bernard Manyenyeli ugcizelela kulokhu.
My business ari pakawanda kasi pachidimbu tinoti pane ma formal business akanova makambani atinoziva zivo kuita informal business vanova vari kushanda muguta kuraramisa mhuri dzavo ivavo ngavatoziva kuti vatovawo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame. Ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinza muguta nekuti guta ripfume risumudzire magariro kucheneswa kwemvura kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba ndo mashandiro atingatongoita chemahara chaicho chacho mazuva ano tikangochamushana chete chete ndiwo mazuva anokutonetsa.
Abaphila ngokuthengisa laba bathi bezothwala nzima ngalihlawulo bevele besehlulwa ngekhona khathesi bakhala ngokuthi abatholi lutho. Uzulu okumele athenge impahla yabo ethwala nzima ukufinyelela imali ngenxa yokusilela kwayo elizweni. Bathi lalapho befuna usebenzisa indlela yakulezi nsuku yokuqhuba ibhizimusi ngokuhlawulisa kusetshenziswa amakhadi abenelisi njengoba inengi lala mabhizimusi engamancinyane kakhulu kungasoke kwabasiza ngalutho njengoba okuyimadlana abaza kuthola kuzophelela kundleko. Umunicipal weHarare wethule umbiko liviki esazisa ngokukhweza kwalenhlawulo ethi izoqala ukukhitshwa yonale impela viki ezayo kibo bonke abaphila ngokuthengisa abasebenza ngempela viki. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ngesizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lithakazelela ukwenziwa lohlangothi lweCouncil of the European Union osolufakele izijezo zenotho abakhokhela ibutho kwele-Syria abalitshumi lasithupha kanye lababona ngezokulungiswa kwezikhali zentuthu ebulalayo lokunye okufanayo. Lokhu kulandela okwenziwe yiMelika lamazwe adlelana layo afakela izijezo ezifanayo abakubutho labenza izikhali lezi ezisetshenziswa ngumongameli Bashar al-Assad othi ulisana lamalucatsha elizweni lakhe. IMelika ithi ukufakela abantu laba izijezo zenotho kutshengisa ukuthi umhlaba wonke jikelele kawufuni ukuthi kwephulwe iziqondiso zomthetho we-United Nations Chemical Weapons Convention. U-Assad ukhanya engani wephula umthetho lo ngokusebenzisa izikhali ezilentuthu ebulalayo ukuthi ahlasele abantu abaphikisana nohulumende wakhe. Uke wasebenzisa izikhali lezi ngomabasa lonyaka edolobheni elibizwa ngokuthi Khan Shaykhun esabelweni se-Idlib. Inhlanganiso ebona ngokunqabelwa kokusebenzisa izikhali lezi ithi uhulumende ka-Al-Assad wasebenzisa intuthu ebulalayo okuthiwa yi-sarin kuze kusetshenziswe izikhali lezi lapho kwafa khona abantu abafika amajumi ayisishiyangalombili lambili 82 wabhubha labantwana endaweni le. Ababona ngokusetshenziswa kwezikhali zentuthu ebulalayo abaseMelika bathi uhulumende ka-Al-Assad nguye owasebenzisa izikhali lezi. Ngomnyaka ka-2016 wasebenzisa njalo izikhali lezi ezilentuthu ebulalayo e-chlorine. Labo abafakelwe izijeziso lezi bazathathelwa umnotho wabo nxa belawo emazweni abafakele izijeziso lezi njalo abasoze benelise ukusebenzelana lezizalwane zeMelika lamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Kwezemidlalo, kuqhamuke ingxabangxoza emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leBulawayo City le Highlanders ngemva kokuhlaselwa kukaNompembe ngabadlali beBulawayo City bephikisa ukuhlohla kweqembu leHighlanders. Lo mdlalo ugcine uphela iBulawayo City inqobe iHighlanders 2-1.
Thank you.
Dolwane Super Sounds ngo Martin lo ehamba ke Dolwane Super Sounds besabela kamnandi ekudlalela labo elitsha ingoma ithi yona sizokulungisa kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili
Kubotshwa intatheli izindaba ezine zephephandaba leNews Day zabaxwabula kwabuhlungu ngamapholisa bona kuba umsebenzi wazo.
Umkamongameli Mugabe uGrace Mugabe uthi umongameli Mugabe sokumele aqambe umuntu ozathatha isikhundla sakhe.
Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lelale.
Lo ntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.